Mashandiro atinoita anonziwo pachirungu capacity building kana kuti in-service training yekuti vanhu vanenge vachitoshanda kare mumacentral banks nemaministry of finance. Saka basa redu isusu nderekuvadzidzisa kuti zvii zviri kuvanduka, zvii zvitsva zviri kuitika pasi rose. Saka mumatraining atinenge tichiita, mudzidziso dzatinenge tichiita imomo, nekuti Zimbabwe itori member yeMEFMI, zvinoreva kuti pakudzidziswa kunenge kuchiitwa maofficials aya veZimbabwe vanenge vatorimo. Saka hakusi kuti kune mari inobuda iri mari, asi kuti iri kubuda iri dzidzo, iri shanduko inozoitwa iyo mukushanda nekubata kwavanenge vachiita mabasa avo. MEFMI ine atingati mafaces. Saka iye zvino tiri yatinoti phase 4. Phase 4 yakatanga 2012 ichapera 2016. Asi nenhau yekuti takanga tichishaya mari yekuti tiite maactivities ese atatichida kuita, tatatombomisa mamwe macapacity building. Saka tatakutomirira tichitotsvaga kuti tingawane kupi mari. Asi nekuda kwekuti ACBF yazouya ikatipa mari, macapacity building activities ese atakanga takaronga tichange tichaita.
Zvakakosha sei kuti muwanikwe muchidzidzisa nyanya iwa mabhanga epamusoro, macentral bank, uyezve nehomwe yezvemari yemunyika? Takanyanyotarisa muZimbabwe umo tiri kutarisa kuti nyaya yezveupfumi nemari iri kunetsa pari zvino.
Dzidziso yatinenge tichipa yakakoshera vanhu vanobata homwe dzemari. Takatarisa kunyanya nguva ino yatiri muno muZimbabwe, tine zvidzidzo zvatakaita. Zvidzidzo zvatakaita izvi takabatsira kuti Zimbabwe inge ichibuda kubva mumatambudziko yayakanga iri pamakore apfuura. Takabatsira kuti kuve kunoitwa iye inonzi debt management office, vanotarisa kuti chikwereti chenyika chinenge chakakura sei, uye zvinofanira kubatwa sei, kuti kunokumbirwa mari sei, dzinozoshandiswa sei. Ndo dzidziso yatinenge tichipa, ndo kubatsira kwatinenge tichiita izvozvo. Tikaitawo futi mastudy, tikanyora magwaro pamusana pekushandiswa kunoitwa mari, yatinoti iyo bhukiro rinonzi currency options for Zimbabwe. Ndo zvimwe zvidiki diki zvatingati takaita makore mashoma apfuura.